kujonga zaidi kana hasa zetu kuti kazo bumirana ni hurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa 50% to 76% on a slight scale. Izviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vaupomerwa havasi zvisina pokutanga. Saka mushure mokunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dhijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimboti paishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma 4700. Saka tinobva kuti tirambe tichitaurirana nekuti tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano zvakare.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari iyi inobhadharwa with effect from the 1st of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari iya August yacho yakawedzererwa iyoyo yazara ndozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyu uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoiva anga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi bhonasi inongova kodzero, hachisi chinhu chokuti tingangototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvova dududu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rino riri.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi rini kuti mutseketudzana nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4700?
Tiri kuona kuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafanira aita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti tione kuti tingagena zvakadini kuti takatarirana neindabhengireti. Tina zvedu madheti akapa, asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.